DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Varimi neveruzhinji vanoyambirwa kuchenjerera chirwere chezvipfuwo cheJanuary disease. Mumwe muzvina bhizinesi wekuZimbabwe anoshandira muBotswana anoita zvekuvaka ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nezuro manheru mumoto wakaitika muBronx muguta reNew York. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvou vanokurudzira veruzhinji kuti vateerere zvavanoudzwa nenyanzvi ibu nezvekurima vachiti ino inguva yechirwere cheJanuary disease icho chinoshungurudza zvipfuwo. Vazhou vanoti nyaya yanga ichinyanya kunetsa ndeye madhibha ayo vanoti hurumende yaimbisa kugadzirisa. Tabata vazhou kuti vatiudze zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvikonzero zvizhinji zvinoita kuti tione tichishungurudzika nekuda kwekashambwe ikakaka yanga iri nyaya yemadhibha. Nyika ina kumira zvakanaka maringe neJanuary disease. Tichitarisisa takaringana nemvura iri kunaya munguva inoyi zvokuti tinodohwa hana dzedu dzichirova kuti kwazvino mvura yazoyonaya kudai kana yondopera kachishambwe kaya akanga shungurudzi here mushungurudziro wakakaitazve mugore rapfuura. Asi panga pamboita muzamo kubva muhurumende kuti vazame kuonesana pamusoro paizvozvo. Saka mishonga yanga yakatengwa ende inotaridza kuti iripo yakamirira kurwisana nakachishambwe ikaka. Asi kachipo ende January disease ichiripo haina kwayakaenda.
Vazhou mati hurumende pane zvayakazama kuita. Mungatiudzawo here kuti chii chakaitwa kana chiri kuitwa nehurumende?
Hurumende yapinda mugore ra2022 ichiti pamanyausa mukanwa mashoko ari kutaridza kuti iwo anodaviravo zvatakambenge takurukura pamusoro peJanuary disease, tichikumbirisisa kuti paitwe muzamo kuti varimi vasarasikirwa nezvipfuwo zvavo. Zvino tiri kuona isu hurumende ichitaura ichiti iyo inoda kugadzira madhibha pose zviuru zviviri 2000 awo angaotaridza kuti pachimiro chavo haachagoni kuva madhibha anobatsira zvipfuwo zvedu zvose, tichitarisana nokudhibhisiwa kunoitwa zvipfuwo kune dzimwe nzvimbo vanodoti ivo pamasondo maviri zvinenge zvichienda kunodhibha. Asi nokuda kwekachishambwe kakashungurudza kanokonzera chirwere cheJanuary disease, todoona isu kune mamwe maprovinsi vachidodhibhisa vhiki yoga yoga.
Hurumende pane zvairi kuita here pamusoro pemadhibha amuri kutaura aya? Madhibha aripo havo anokwana kuita basa rose iri?
Madhibha tavimbisiwa nehurumende kuti kune madhibha achavakwa mugore rorino ra2022 anogona iwo kusvika 100. Tikati kana hurumende ichinge yaita seizvozvo zvainenge yagona. Asi tatiri kukurudzira hurumende ndeyekuti Urumende daere gambo pere na mkuta urayado zita zaone kwa nukuti zimwezi jinji zacho zezi no mbisi wa zino kuna kuzo zatikiswa asulari mwani kwa jimbo chema saka madiba iwa yotinomada nika ilikusho mekapa madiba zinoba zinoko nzirako tewe chirwele chichipinde u muzipuo zedu ende izo zo zo gaga na sinje zaitika varini siwano vavamanya manya kutiba vabuze varini vamanya nezipuo zavo nengu wakundo jipisa pasina zipuo zinon zaacho tako jipa
vajo patambo taura maita sekuti pane za msinga kusika ninazo
chiri kuti shunguruza paana andacho kuti urumende eche uka madiba ya bonus asi chiri kuti isu viku veterinary services wa dumeni ye veterinary services wari kuchema avo kuti wanongo inda kuminda wachinda munisha wachindo gara masondo mavirika na ma anora uzira wasina marika na zikwani siro zingadiwa ikoko wano tezope siravo pinda muombodo zavo muomwe zavo kuti waburite mari zokuti wararame kana zadero yoyo tinoida na chief field duty allowance inotodiwa zvokuti kana iyoyo isipo chero madhibha akavakwa homo anogona kubatsira asi anogona kuvakwa vanongo vachishanda nevarimi vobva vashanda vakanyunyuta
vazvo tichidzokera kuvarimi kuvanhu nezvipfuwo zvavo munoti kwavari mazano api amungavapavo
tinokurudzira isu varimi kuti vatevedzere zvinenge zvichiita ugwana vadhumeni vavo vekuveterinary services department kana vachinge vasangana nezvigwere zvemombe vakange vasangana nematambudziko ari kubatika pamombe dzavo ngavakurumidze kumanya kumahofisi eveterinary services vondowana rubatsiro ikoko kuitira kuti vasa tambudza zvipfuwo zvavo kana ivo kusara vasina zvipfuwo zvichinge zvafa nezvinhu zvinogona kugadzirika zvidoko doko zvinongoda kuti avo vakazvidzidzira vakubatsirei saka varimi tinokurudzirai kuteerera nezvevedzenyu dzose kuti vadhumeni neveterinary services vanokuti chiipa pamusoro pezvipfuwo zvenyu vanokudzidzisai chii kana uchinge waigwa nedambudziko manya kwavari nenguva
avo vange vari nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association bazi vaisezvou vari parunhare kuBulawayo nestudio 7 tichienda pamepo hatina kukwanisa kubata Dr. Josephat Nyika veterinary services kuti tinzwe zvizhinji muzvina bhizinesi anoita zvokuvaka muBotswana asi achibva kuGokwe kuZimbabwe anoti ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi pamwe nekubatsirawo madhishi ekumaruwa kwaanoshandira shingirai madondo anotipa nyaya iyi
vajohn mugeo avo vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa vanoti ndivo muridzi wekambani inonzi Zimagi Investments inoita zvokuvaka nekutakura vanhu vasati vaumba kambani yavo muna 2014 vamugeo vakatanga kurarama muBotswana nekuita mabhinda uko akasiyana siyana
ngatibatane maoko ndanga ndichitori nechishumiro chokuti dai taigona kuvaka inonzi business society yemazimbabwes sezvamakatara mukatara muno muBotswana kune inonzi Indian Association kune inonzi Chinese Association wee pavanobatanidza mapulapula avo woita 5 pula yavo wogadzira zita renyika yavo wogadzira zita ravo mukatarira muno mumaindezi mazhinji havanzi maforeigners vanonzi mainvestors
vamugeo vanoti vakadzidza kupa kubva kuna Prophet Walter Maganya avo vanova muwandu wekereke prophetic healing and deliverance ministries iyo yavanopinda
ndakawana encouragement from my spiritual father Prophet Walter Maganya for PhD ministries the way how you are helping humanitarian issues dzavaihandla kumusha kuZimbabwe kupakwa vakaita kwakandiita kuti ndisumudzirike kuti the Bible is very clear give and it shall be given back to you ndo zvakandidzidzisa nekuda kwechitendero chokudzidza from baba Magaya
kubva muna 2019 vamugeo avo vanoforma zvidhina pamwe nekuvakanzwa kwanza kasiyana siyana vanoti vakavakira madzishe mushomo kodzane uyo uri pedyo neguta guru renyika yeKhaburoni maofisi kuitira kuti vasashandire pasi pemuti pamwe nekubatsira vanoshaya nekuvapa chikafu chekudya pazoro rekrisimusi negore idzva. Mumiri wemukodzisani mudare reparamende muBotswana vatumiso rakari avo vanovazve gurukota remitambo vodza Studio 7 parunare kuti vamugeyo vari kukurudzira kuremekedzwa kwechivanhu sevana vemuAfrica kuburikidza nekupa madzishe chiremera.
Some of us don't teach our kids properly. They don't know proper Setswana.
Vabereki havachakwanisi kudzidzisa vana vavo tsika nemagariro echitswana. Saka zvekuitwa navamugeo zvokuvakira madzishe mahofisi chinhu chakakosha zvikuru mukuchengetedzwa kwechivanhu chedu tiri vana veAfrica.
Mumwe madzishe akavakirwa hofisi vatsepora mukhaladi vanoti havazivi kuti vamugeo vakavabvira nepi sezvo vanga vanzwa nekushandira muzuva.
Semona ameta zvokuvaka vamugeo vakaona dambudziko redu rekushandira pasi pemuti ndosaka vakatibatsira kanga tanzwa nekushandira muzuva semadzishe.
Nyanzvi munyedzo upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi pakuti yunivhesiti varodzvikirawo vaudza Studio 7 kuti vana muzvina bhizinesi vanopa vachisungwa nezvinhu zvakawanda.
Kuna vanhu vanobhenefita out of those donations especially nemaissues like to do nanatax parava mumacountries like taxation. The more you donate the more you also save in terms of your tax inokonzidwa futi pamadonations kozita vamwe mabhizinesi ipo they like that, what I was trying to say, my convictions are church. What is the more you give, the more you are likely to receive. Because it's also socially responsible. You know, it's not everybody who has got my opportunities. So the more you also embrace those who are less privileged, the more you are also likely to take your business to another level, which I know it.
Vamugeyo avo vanemudzimai nomagugu sibanda. Uye vana vatanhatu vanoti shuviro yavo ndekukudza kambani yavo yeZimag Investments kuti iwanise vanhu vakawanda mabasa. Pari zvino kambani iyi nevashandi gumi nevana vanova vagari vemuBotswana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muKhaburoni Botswana, ndini Singirai Madondo.
Sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti hapana zvikuru zvariri kuda kunze kwezvinhu zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Vachipindura kushorwa kwavakaitwa nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, mutungamiri weATUS baObed Masaraure vati sangano ravo harisi kuda zvekutukana vachiti ATUS ine nhengo dzakazvipira mukudzidzisa, naizvozvo icharamba ichiedza kutaura nehurumende pamusoro pezvinonetsa vadzidzisi nevadzidzi.
Vataungana ndoro munhu wemadhirama vane da kuita zvemadhirama nekunyombana. Izvi tiri panguva yekuda kuvaka dzidzo yevana vedu, dzidzo yenyika. Vanotaura zvinhu zvitatu zvinosuwisa kwazvo. Chekutanga chavataura chatishamisa kuti ATUS ine mamemba 386. Ivo basi mwoyo wavo vachitoziva kuti 386 kana kuri kuATUS mamemba angatongowanike mudistrict rimwe chete, kwete kuti ingave membership yenyika yese. Vachiziva kuti union hombe yakurisa zviri kuvashaisa hope kana vari pavari iATUS. Chepiri chavanotaura chinokatsamadza ndechekuti teaching is a calling, vachiti maticha anofanirwa kungoshanda chero asina hawo muhoro. Izvi zvinhu zvinosuwisa kwazvo pakuti basa rekuticha isu hatisi kukumbira kuti tiite maluxuries, tiri kukumbira kuti tipiwe mari inoita kuti tikwanise kuticha. Patinoti tinoda living wage, vamwe havazwisise kuti zvinorevei. Zvinoreva mari inoita kuti tirarame, kuti tikwanise kuita basa. Zvino kana tanzi hatichapiwe kana muhoro kana muripo, tinorarama sei kuti tidzidzise vana vacho?
Sei muchitadza kunzwanana? Havaoni here sokuti imi nesangano renyu zvamunoda zvakawandisa?
Isu hatisi kutomboda sei wage yatinokwanisa kuita masavings. Hatisi kuda sei wage yatinokwanisa kuti gare upenyu huri nani. Tiri kutongoda a living wage kuti tirarame, kuti tishandire nyika yedu. Ndo yatiri kukumbira, ende kana tichapiwa mari iyoyo tinenge tisingakwanise kurarama, saka hatikwanise kushanda.
Vano tivo zvinodiwa nevatungamiri vesangano renyu handizvo zvinodiwa nenhengo dzenyu munoti
Vana kuziva kuti atuzi iri organic ma decisions ayo anoitwa kubva kuma members atuzi ndo anopa leadership my instructions ende zvese zvatinoita tinoita pamwe chete ndosakana nhasi hurumende iri kuvhunduka nekushaya ma invigilators muzvikoro nenyaya yekuti chisungo chinenge chaitwa ende kana chaitwa hachizopudzurwe
Saka va masaraure moita sei nenyaya iyi sezvo mava nenguva muchitadza kuirana nehurumende
Zvinoramba tikurudzira hurumende kuti imire zvekutaura zvenhoroondo iite zvinodiwa ibhadhare maticha ayo mari kuti akwanise kudzokera kubasa tishandire nyika yedu ibudirire hatifari kana tichiona vana vachidrop out vakawanda zvakadai hatifari kana tichiona zvikoro zvedu zvisina kudzidzo iri kupiwa hatifari kana vanhu zvikoro zvedu zvaakuita sematongo saka hurumende ngaigadzirise nyaya idzi tichimbomira zvekurasa muromo kwaana taungana ndoro
avo vange vari mutungamiri weatus vaopet masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday Zimbabwe Electoral Commission ZEC inovuma kuti yakashaisa zviuru nezviuru zvevanhu vanoda kuvhota kwekutanga mukana wekuvhota musarudzo dzemabai elections ari kuuya ichiti yakatadza kuvhura nzvimbo dzekunyoresa dzakakwana munyika yose. ZEC yakatovhara kunyoreswa kwevanhu vanoda kuvhota kwekutanga musi wa26 kurume gore rino. Munewsday makare nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero havizivishe vanoti havasi kuzorega kurwira rusununguko kuchorwa kwekodzero dzevanhu neuori kunyange zvichikonzera kuti vavharirwe mujere zvakare. Zimlive.com rinoti nzvimbo inochengetedza mhuka yemukuvisi Woodlands yakabirwa mari nemugovera inoita zviuru gumi nezvinomwe zvemadhora ekuAmerica US$17,000 nevanhu gumi vakange vakapakata pfuti. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadiva Shamara Vestu Joseph and Goma Tanoka and Demkuma Junga Kandimire Rachel To Sister Mavelasi Na Blessing Zulu Nivamwe Veste Mufunzo Wangu Rinda Una Amonzora Amonzora Varu Kufuma Kuti MEMDCT Asim Dinoso Shamisika Zeva Chiti MDC Alliance Vadim Kivada Kuna Nita Kuti MDC Alliance Kuna Election Vadim Pandavan Zwenu Mamushuwa Bunda Papa Muchivati inini MDCT Muchiti mwozo chara ni mchungamiri we MDC Alliance Vachamisa Vanga vashida vila kukura watu waru kubuma kakuti MDCT Saka inini rukuti kuna amonzo Tunozo ita kutimuzo timuri MDC Alliance Chini Jipi ndileo pamwe nifukuri ndaresha za mkundu wabati Nifuko na soto amonzo la muruto rastika inu Shamunozo ita inu Muruda ungo viringi za shimcheti Kuna watu tifiringi za mafungire hili susu wanawe sababu. Amonzo, kitu njurewe papo, natenda hangu.
Nakadi watunga mili wa Shamarare Studio 7. Ini nrubuda kutaura pa msero pesha taunga nandoro. Taunga, hapana chano taura checho kwa di taunga nandoro ushu. Chano da chete kufaza muna numpa mari. Isusu kubasa msema teacher sevara iliza. Hapana kana chaturi kuwana. Anga ite ele breakdown 100 years ya tunu wana pa mwezi. 100 ii ndiye munhu mumwe chete asina mhuri asinga pire bhazi asinga adye anongo ameno zvaangangoita kubhadhara mvura nemagetsi chete taungana ndoro munhu anonyepa chaizvo chaizvo taungana ndoro ushu anotaura kuti muzvikoro mune zvikwanisiro muzvikoro hamuna kana zvikwanisiro inini notori mumwe wevadzidzisi akabatwa nedziwa mupengo izvi asi anenge achiti zvese zviriko kunenge kusina kana chinhu chikoro chinotoona kuti mari dzemaschool fees idzodzo ndodzavanotora kutomboti watengere wadzidzisi nevana masanitizer nezvimwe zvinodiwa asati nyepere taungana ndoro kana asina zvekutaura ngaanyarare zvake atiruzi ndo vanotomiririra mahiro vaya vanhu chaivo chaivo iye anofunga kuti vadzidzisi vari kuenda kubasa vari kufara hapana kana mudzidzisi ari kumbofara kana mumwe chete ari kuzvinyepera iye anonyepa achinyepera nyika yese hamene kuti munhu akaita sei
makadi iko pastudio 7 apo ndoda kutaura hangu nenyaya yekuvhota vanhu please wey kumaruzevha uku musavhundusirwe nezanupf uye musaudzwa zvekunyepa izvezvizvi vari kumborega kukudzingai nenyaya yekuti vari kutsvaga mavhotsi a2023 mukavavhotera vachingodzokera pachigaro chete motodzingwa mototsveta futi machina iwayo saka musabatwa kumeso nezanupf zanupf kana yadzokera pachigaro munoiziva zvainoita inokuita isembwa hamuonekwe sevanhu izvezvi kuzumba maramba pfungwa uko kuzombomiswa inyaya yekutya kuti tozoruza mavhotsi but 2023 vachingoti vadzokera chete pachigaro mese muri kukudzingwa ikoko muzvizive izvozvo saka vanhu ngavazive pokuvhotera vhoterai purezidendi chamisa ndokutoti ugaro hwenyu hurambe hwakanaka pasina izvozvo muri kukudzingwa after 2023
ndinoshamisika maningi nouyu mukuru anonzi ndoro uyu anoguta nokuti nopuwa mazakwatira emari ngezanupf awa vechidya nokuzvichironda vachindodzidzisa vana vedu kuchikoro vasingaoni chinhu chido maticha anacho asi gavhumendi inotungamirira ndo yemadofu gavhumendi isingaisi zvido zvevana vedu pamamberi inoisa zvido zvayo pamberi iyo kuti ivo vagute chete hakuna ticha anga inondodzidzisa mwana umwe munhu iyena asina kudya hapana ticha anga inokuchikoro anodzidzisa mwana umwe munhu vana vake vachifane nzara chichidikoda uchikoda kudzidzisa chionochioni tanga magadzisa mari yematicha mapei ematicha vapei mari yavanochema ndiyonai sii vakabvira chichema 2018 chichema tipei mari yairatinouya taiura kubura nagari $550 makavapa here makaita makaisawo here zvido zvavo kusavurasa vanhu vanoshupika vanofane nzara iwo uchiguta nevana vako uyu muchinda ana kumira zvakanaka anonzi ndoo kunopuwa mazakwata nezanopes echiguta awa vachitambudzika vachipuwa mazikwata asingatengi
mamukasi vashamari vestudio 7 nindoitwa tindaishe humbarume pajosapo hai ndongoda kuti kune mhuri yezimbabwe seiri muno musouth africa kana botswana kana kupi munyika yauri aiwa ndatisachemeika tisinganovhote ndatiende tinovhota kwete kuti timirire kuti vamwe vavhote kuti tione shanduko a nemuvhota tose tivhote neuwandu hwedu ndokuti tikunde kwete kungotaura chete ndenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika makwikwi eAfrica Nations Cup akatanga nezuro muCameroon mumitambo yakatambwa nezuro Cameroon yakakunda Burkina Faso nezvibodzwa zviviri kuchimwe Cape Verde yakakunda Ethiopia nechibodzwa chimwe chete Zimbabwe iri kutamba nhasi neSenegal nenguva dza3 masikati nguva dzemuZimbabwe dzimwe dzichatambavo nhasi dzinoti Guinea ichatamba neMalawi, Morocco ichatamba neGhana, kwozotiwo Comoros ichatamba neGabon. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu gumi nevana vapfumbamwe vakafa nezuro manheru muguta reNew York zvichitevera moto wakabvira munzvimbo inogara vanhu muBronx
vanhu makumi matatu nevaviri vari muzvipatara nemaronda akaipisisa. Mukuru anoona nezvekudzimwa kwemoto muguta iri vaDaniel Negro vati vanhu vanopfuura makumi matanhatu nevatatu vakakuvara vachiti moto uyu wakatangidzwa nembaura yemagetsi yakanga isingashandi zvakanaka. Vanodzimura moto vanosvika mazana maviri vanonzi vakasvika pamuzinda uyu mushure mamaminitsi matatu moto uyu watanga pamuzinda uyu wemaapartments gumi nemapfumbamwe akaturikidzana munzvimbo yeBronx muguta reNew York. Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muNew York vaWellington Chicharwa vaudza Studio 7 kuti moto iyi icharamba ichiitika kusvika vakuru veguta vaona zvekuita pamusoro pevanhu vakawanda vanomanikidzwa neurombo hwavo kuti vagare pamuzinda umwe chete vachiti izvi zvinowanzoitika munzvimbo dzinogarwa nevechitema nevamwe vasiri vechichena vasina mari kana mabasa.
Moto waitika wapisa flat hombe chaizvo bati kuti nyasi iyo tanyatsobata kuti chikonzero chakanyatsokonzeresa moto uyu pari zvino tibvii kuno chatatange tadii tanyatsoziva but chinonyanya kuitika kunyanya panzvimbo dzakadai inhau yemagariro anenge akaita vanhu because inzvimbo dzinogarwa nevanhu vanenge vakawandisa sitereki panzvimbo.
Pane zvamati manzwa here maererano nekukuvara kana kufa kwevanhu?
Vanhu vazhinji vakakuvara, vazhinji vatori mumaICU macritical conditions chaiko because moto unonzi wakatangira musekende kuthird floor asi chiudzi chacho manje nekufamba uko kwakaita moto wacho havasi kunge patove nechananguro chaiva kuti chingava chii chakaitwa kuti moto unyanye kufamba kudaro kunyange fire brigade yakaresponda nokukasira almost 3 minutes after moto watanga but kufamba kwaiita moto wacho nechiudzi chacho ndosisati zvanyatsozivikanwa kuti chingava chii chaizvaizvo chakakonzeresa kudaro. Saka vanhu vazhinji vepamafloors vazhinji vepamusoro vakafema mweya pakatosaka vanhu vakatowanda chaizvo.
Pari zvino mungati maziva kuti vakakuvara nevakafa vangaita vangani?
Palast report randabata panoratidza kuti pane vanhu 13 vakafa panosanganisira vanhu vakuru nevana asi almost kuma30 chaa kuti varuma unit emuhospital vari pamacritical conditions zvichitoratidzira kuti nhamba chai chaiyo tinogona kutonyatsokwira kudarika sofa manambata dikewa.
Vakuru veguta pane zvavambotaurawo here maererano nenyaya iyi?
Izvo zvavanongotaura kakuti tiri kutarisa kuti tione kuti chii chingave chakakonzeresa moto. We are actually going to do my investigations yekutarisa but ini ndakatarisa zvangu nyaya sekutaura kwanambeita pakutanga paya kuti ukatarisa malocations aya malocations emablacks malocations emalow income earners saka vanhu vanotogara vakawandisa munzvimbo zvisiri zvemoto chete kuti ungava wakakonzereswa nei maareas anowanikwa ane high crime rates maareas ane vanhu vanogara vakadi vakawandisa saka zvinhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvinotarisirwa kudi kuve zvichiitika. Saka vakuru chaivo kana vachitotanda kutaura nyaya ngavataure nyaya yekugadzirisa magariro vakaita vanhu magarira vakaita munzvimbo dzakadai.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muNew York vaWellington Ticharwa vari parunhare kuNew York neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Varimi neveruzhinji vanoyambirwa kuchenjerera chirwere chezvipfuwo chejanuary disease. Mumwe muzvina bhizinisi wekuZimbabwe anoshandira muBotswana achiita basa rekuvaka ari kubatsirawo vanoshaya munyika iyi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa manheru mumoto wakaitika muBronx muguta reNew York City. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau.
Jini, Jini Tanono Kawande, Ndiri mu Washington DC, Ichiti, Moswera Zakanaka.